General Council yakatingati reconfirm kana kuti kusindisa position yayo yokuti nyaya iri munetsa muno muZimbabwe inyaya ye currency. Atina mari inobatika. Ndiyo problem inenge iripo ende ndiyo problem inenge ichifanirwa kuva ichigadziriswa. Saka General Council yakatosindisa panyaya iyoyo yokuti nyaya problem iripo inyaya yemari. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patange takamira pekutanga vachiti havagoni kuti titore ine mari inotivakira ingava irandi because ndiyo iri nani. Zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe. Pane maideas kana kuti pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro dzokuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari tinorestora sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari. Saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngadzidzorerwe padzange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga musangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iproposal yakauya nehurumende ichiedza kuita break the impasse kana kuti kuedza kuyananisa. Ndiyo proposal yakazouya neministry of finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai zvi matanho apa hamunozotora?
Tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inoda kuconsulta cabinet, ngatingonzwa kuti cabinet ichati kudii nezvazvo. Kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gakava iri, isisu tisine kodzero redu sevashandi riri muconstitution zvekare riri mulabour act kuti kana zvanetsa tinoshandisa masimba edu. Masimba edu ndokuti tinoramba mavasi.